Nasi uno mangwanani ka ita rombo rakaipa rekusangana nemhirizhonga mukati memusha wechitungwiza pamakoni shopping center. Apo mapurisa ekanzuru enge atumirwa apo kunobvisa vanotengesa vaya vanoita mabasa emaoko ekurarama nekutengesa vakazvimirira watingati pachirungu informal traders. Taona mapurisa anokwana kuita iwo 15 vachienda ipapo vakabata mabaton stick avo vachiedza kuti vabvise nechisimba vanhu venge vachitengesa ava zvinhu zvavo pamakoni paya. Asi paita kusawirirana nevenge vachitengesa ava pakaita mhirizhonga, tazoona mapurisa ekanzuru achirohwa vachitandaniswa nevatengesi ava kubva panzvimbo yavanotengesera vari iyoyo.
Pane vakuvara here muchiitiko ichi?
Hongu, pane vairi vataona vachirohwa zvakanyanyisa. Mumwe chete mupurisa wechirume neumwe mupurisa wechidzimai. Tazotaura zvakarewo nevakuru vemapurisa ekanzuru yechitungwiza vatipawo umbo hwekuti zvedu vairi ava vakuwadzwa mumhirizhonga yaitika iyi panguva iyo yemangwanani.
Pane vasungwa here muchiitiko ichochi?
Pari zvino hatisati tanzwa kuti pane asungwa here, hatisati tanzwa nezvekusungwa kwemunhu.
Asi chii chasvitsa kuti paite kukakavadzana nekurwisana uku?
Venge vachinzi vabve ava vanoita mabasa ekutengesa vari kuti ivo havana kunge vaziviswa paine nguva nekanzuru. Isu kurudziro yedu kune vanotengesa vanoita mabasa ekutengesa ndevekuti mhirizhonga haipedzi nyaya. Mhirizhonga hapana zvainogadzirisa, asi inotoita kuti matambudziko aramba aripo achikura. Saka tiri kuti aiwa dai ivo vatora danho rekugara pasi vachiita nhaurirano nevava vekanzuru pane kuita zvemhirizhonga.